Muchitiko chafarirwa nevakawanda kusanganisira vadzidzi, varairidzi nevabereki, gurukota rezvidzidzo yepasi vaKane Matema vati kunyange hazvo mari yainge yataurwa neZimsec ichienderana nemari inodiwa kunyora bvunzo dzegore rinouya, hurumende yaona zvakakodzera kumbomisa kubhadharwa kwemari iyi, zvichitevera zvichemo kubva kune veruzhinji vati mari itsva ichaziviswa kana nhaurirano dziri kuitwa nebazi ravo pamwe navose vane chekuita nebvunzo idzi dzapera. Asi vati pari zvino vabereki vanofanira kubhadhara mari dzavaibhadhara kare. Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vanotambira danho ratorwa nehurumende vachiti mari yebvunzo inofanira kutobviswa.
Maexamination fees aya hafani kutomboripaiswa, anofanira kuti abviswe zvachose. Zvokutarisa ticharamba tichitaura nehurumende tichishandisa nzira dzakasiyana siyana kuti zvisvike pakubviswa zvemaexamination fees, zvisvike pakubviswa.
Munyori mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende zvinoratidza kuti vana veZimbabwe vakabatana zvinhu zvinofamba. Vati apawo hurumende yaterera vanhu uye ndizvo zvainofanira kuita nguva dzose. VaMajongwe vati mari yebvunzo inofanira kubuda mubhajeti renyika.
Maexams anofanira kubhajetwa po mukabhineti panenge pakuitwa bhajeti naminista kuti vana vachanyora vese. Zviri pachena kuti vabereki vakawanda vaichimbobhadhara mari dzezvikoro nemaexam fees nemombe. Zvino mombe dzakapera netungundu, mombe dzakapera nefoot and mouth, mombe dzakapera nemistoriosis.
Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union ZINASU vatakudzwa ngadzivore vanoti kunyange hazvo vafara nezvaitwa vacharamba vachirwisa kuti mwana wese muZimbabwe awane dzidzo zvisinei kuti murombo here kana kuti anowana.
Tinozvitambira zvauya nehurumende, asi chekutanga tinoti presha yatakaisa hatiidzoki kumashure.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano remubatanirwa wemasangano anomira vabereki vemuzvikoro reNational Association of School Development Associations and Committees vaBani Manokore vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti hurumende yatambira zvichemo zvevabereki. Vatiwo mune ramangwana hurumende inofanirawo kunzwawo vabereki nevarairidzi navose vane chekuita nebvunzo vasati vapidza mari yebvunzo.
Saka tinoti isusu tichienderera mberi dai hurumende yaramba ichigara nesu pasi tichiona kuti tingazvifambise sei sezvatogara tichiita patogadzira mabhajeti soro.
Mumwe mugari wemuHarare Success Majaramepo audza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose.
Kubviswa kwaitwa exam fee nehurumende chinhu chakanaka. Waindogodaro pauga kuidza exam fee iga zvese kunzira kuti vamwe vakawanda especially vari kumarural areas vazotadze kunyora maexams.
Masvondo maviri apfuura ZIMSEC yakakwidza mari yebvunzo dzeone A-level. ZIMSEC yakazivisa kuti chidzidzo chimwe cheO-level chainge chave kuita $100 emadhora kubva pamadhora 10 and 5, kwozotiwo chidzidzo cheA-level chimwe chainge chave kuita $350 kubva pamadhora 20. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.